A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We will also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Chaparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Saka taparira zviri pamutemo kuBudiriro, tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Kuziva kwenyu kolera yatekeshera muHarare parizvino masuburbs 22 ane dambudziko rekolera asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs kuandataurayo saka takawana rombo rakanaka senyika takapuwa zveemergency half a million doses zveoral cholera vaccine saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano tiri kuavoida zvipatara maclinics nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekolera munhu wese akasununguka nhomba yekolera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi saka as long as you are 1 year and above unokwanisa kunowana nhomba yekolera iyoyi tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo svondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Lamhla ke siphatha udaba lwesikhudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokitshini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimpalo ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank, Mnumzana John Mangudya, kanye lo bona ngezemali kuhulumende, Mnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubeke ngudokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani babehlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatsana lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto ungasitshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinistry of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe. Asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere icho chechekorera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Kwedu kutinoone marira akabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vane ruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhu dziri kudi kuvhara zvatacheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takaonza agwara takatoona kuti vanhu vanga vane ruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana vachingoyekedzana kuti tinjei kune korera sikana uyajindo unongodiwa pao pa munhu pakoselfa ijini pa ungodi iitwe uita kudzirochi korera. Aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarare pamariro vozivaiwo kuti avaiva vabata maoko achidi achienda vata maoko achidi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaivo vanhu mushoka yaka iri muchimbuzi ichisa ichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Kolera iri kuuraya, kolera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana, kuti tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa, ende tinofanira kugeza mafruits edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose. Tine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vachivakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichienda ikumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva. Vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batana rovanai zvibhakera uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko iro rekorera. Tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanani uye zvekupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa. Nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko. Star
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesihudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthwalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lwezinye impahla basazitholi ezitolo. Kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-voaindebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube, uti hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube, uti yena usubukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria, njalo silo Prince Mushuna liqhubekelisi ubukele njalo lisitshayele ucingo sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho njalo kuyini okukhathazayo njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi wathi daumbochingamidza vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Istambo mutaura kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari kuti ndinofarira chirongwa chenyu abvaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello Sisimavi. Makadiko mukoma tendai kana ndisisi handizive kunotiri nani zvedu. Also Tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu. Saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri aripano ari kuda kuti tigombata Edison Ndawana aripano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko dzinoda kuti dzigadziriswe zvakanaka uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari iyi vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa. Ari kuti ndifonerei ndobva akanda namba dzake Enoch Chibodo aripano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu abva atipa namba dzake. Kane Makuhana anzi ndifonerei. Christopher Matare anzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe ari kuda kuti ataure. Tonderai Humba Chimbanje anzi namba ndinoisa asi hamutifonerei ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talent Mapisa ari kuti government haina hanya nevanhu. Dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyo yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti call me. Pardon Mugumbati hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari. Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Stars, so I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sibizi. Yes, Sibizi, Forgive, Siatabuti, Ulawi, Ulatilapa, Esibugel, Esu, Emsagazwe. kubabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo baningi abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hhayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salowo manisipala wasitshela unkosikazi nesi sasifanda ukuthi hhayi laba bantu kuficakela ukuthi abala mkhuhlane wesihudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare wobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalali ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze size ukuthi abantu bathole amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula, hhayi. Kodwa-ke uhlupho lwamanzi luyalube khona kokuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi kwathi impompi zabo basazilungisa. Kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi-ke ukwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungala manzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitishi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitishini ezidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke. Kodwa-ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizabalaye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela-ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngejekiseni leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic and what they've also done is they have actually, been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi emi.
Ai, watiri wadi, chimbotisa nangureo kuti kwa kamira sei panyaya ye vanotenge samu migwagwa. Tichona uti vakange vambobzi, skwane urumende vachinzi ndo vamwe, varuku unza dambu zikuero rekorera.
Muzungu endera mberi hurumende iri kushandisa achisimba kubvisa mavenda mutrit nhasi chaiye tationa marori akawanda wanda nemapurisa ezimbabwe public police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vesengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendera mberi isu seboka ndofunga mabonere edu takanga taura kubva kare kuti aiwa dambudziro harigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuri kuitika masii rinogadziriswa nokugara pasi poonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese even kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiringowana maripoti akadaro toona rongomhanyiswa every day in Madrid, but it's in Babu Dubai, Muruko, and the research outbreak in Korea.
Sangano Renu Renunzi Chiji, we usually name a vendor, Kawanda Si.
Sangano Renunzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Mujibimbu Zingo Mila, which is VSED. VSED in my members, Nikayese, Muarare, Kumasingo, Pamtare, Kugweru, in a membership, not from my thousands. Kana taura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai
zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi
Ya nyaya ndiyo imwe chete zviri kungoitika Harare ndozva tiri kuona zviri kuitika kune mamwe maguta. Nyaya ndiyo imwe chete kuti vanhu vari kubviswa mumatingati mutaun chaimo chaimo muya kunzi indai budai ibvai kutengesera ipapo. Bati dambudziko ratinaro nezvi nechirongwa chiri kuitwa ndechekuti vanhu vari kubviswa pasina tsanangudzo yekuti woenda kunotengesera kupi. Muchidimbu ndiri kungoti taitarisira kuti hurumende nemakanzuro vanozouza vanhu vechibudai mumatangu vavaka dzimwe nzvimbo dzokuti vanhu vaende kundotengesera. Nokuti imimi neni munozviziva kuti kana vanhu vakatika vabvisa izvezvi tikati orit endai for example zvokutaurwa kuno kuHarare kuti endai munotengesera kuzvimwe zvikuru kucoca cola nekumwe kumwe kuguna kuna kucovendry hold kusina matoilet kusina mvura yacho chirwere chekorera chinopera sei. Tivo vanhu vava vachaenda vachinotengesera panzvimbo dzisina kushambidzika. Makastoma zvachauya achitenga masumbo hapana mvura asi vachitenga vanhu vanee hapana pokuendera kumatoireti ekushandisa. Saka hatisi kugadzirisa problem. Taenda kugadzirisa problem ngativakire vanhu ngatikriete nzvimbo dzokundotengesera dzakachena dzakashambidzika. Hapana venda anoraa kuenda kundotengesera wakashambidzika. Dambudziko ratingori naro izvizvi vanhu vari kunzibvai pamuri kutengesera asi pasina kokuti vaende. Ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kwakavakwa kuti mavenda zvaita kunoti hakundotengesera. Takaita ongororo isusu Harare nesezvimwezvi kunzi ndekupi kwati kuti vanhu vaende kundotengesera kunotaurwa kwati hakuna vafasiritisi. Saka tinenge tichingonyeberana kana tisingataura chokwadi.
Aiwa tinokutendai chaizvo vawadzai nemashoko enyu iwaya. Muve nezuva rakanaka. Bye-bye. I hear you've got a call.
Yeah, onga nchasisele kuti ubesithini umnumzana siza thathake omnye njalo umnumzana uMike Mnikelo Dube siyakwamukela kuhlela.
Eh makadini.
Aiwa tiri nani makadi yenyu tiri kusaura nani uye zvemuri kupi?
Ndi Mike Mnikelo Dube Pretoria South Africa.
Ehe taurai pfungwa dzenyu tinzwe.
Pfungwa dziripo ndedzokuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda munana Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara. Saka zvezvichida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka apa mune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko, asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwakaita zvinhu inyaya yendingati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei. Vanozvitarisira ivo pachavo, top brass yehurumende.
Yeah. Aiwa mashoko makukutu mukoma, muve nezuva rakanaka. Munotaura ndevelere?
Hai, ndinongoti taure hangu. Ndiri mundevere asi somunhu wakakura kune vanotaura chishona ndangova zvese.
Saka imbokuluma inasisi sita hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sita.
Kukuluma chaiko kunototi netseu.
Aiwa pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelasi.
Bye-bye.
Yeah.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old.
Yes.
And things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because
yes.
They are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks.
Uh-huh.
So they need a complete overhaul of the system. But
yes.
As it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesifudo secholera. Kodwa ukhumbule ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera, kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo ngombiko owethulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncube yena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi eyemali yamafonini ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho kwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeti mboverengazve kune avo vari kupano paFacebook page yedu yeVOA shona. Pana chengetai chirinda ari kuti maswera sei. Tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwa muruo sisi memory pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vadakutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira kwese kwese uyai zvenyu tiwanikwe tichikurukura ipo pano nasi tine tiri kukupai mukana. Vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tirikukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei nekuti sekuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tirikuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imo muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga yayo yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibhakera kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke mavila sisi zokuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani esilaye
Musandra Nkomo linjani?
Hayi siyaphila Mankomo ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha e UK?
Ah kuyaqanda.
Mhm. Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki isikhathini sokugodona. Mhm. Oh ngapha selikuyiwe nje.
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena ye. Hey khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuzaqanda manje.
Lati vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusekuthi.
Iye ah tina ntasiko ekhaya kodwa sizwa nje ugururu wethu ukuthi va vathoni ngokuthaya lokho. I think i problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalabo abalama business baphongwavula nje bengafaka ngalama toilet. Mina I remember uhamba kwami kathe sekhaya ngo kubo April. Angena even e chicken inn. I chicken inn i toilet yangkhona hi flush. Kodwa i business abantu bayathenga indivaneng. Why ama business wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama toilet? Bangakwenza ama business anjalo.
Yebo, mbona ingani imithetho imithetho iyabamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le toilet, kube le sambuzi kungabi le business. Ngoba unless usithi ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenza. Njengoba sithi ayingaflashe yeah. Chicken inn.
Yeah, akonto chicken inn ukuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Yeah.
Yeah, kodwa singathi maningi ama business
abantu abangakhokheli ilokuzeni indawo abatheka indawo indawo zonke lapho okulama business khona. Abe help.
Mhm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako chicken inn ama business la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu. Kulama toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akulama toilet. Abantu vele bavageza izandla bahamba bayithengisela abantu ukudla. Khonapho lezandla umuntu phongo uhambe toilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe renkini, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbe lokho ekhona ku hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anjabona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa ukuthi. Abantu bafunga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akula la hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash, uyaze aprefer ukuthi abhotshele phansi khonapho. Ye.
Yeah.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe strict, country ibe strict, ihambe ama toilet by toilet, especially kuma public locations, kuma public areas. Behamba be check ukuthi kona ku clean yini, akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona
abavula ama business, ababahloli ukuthi ama toilet abo aya functiona yini. Kula ma resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engayangaphandle kumbe ayenza kwenza etoilet uyakwanisa ukuflasha into zonke lezovela kula bantu abakusechana.
Yeah, hayi siyabonga nje kusixhasa kuhlelo, siyawubonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela ukugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Ye, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course ngise UK. Thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le US dollar. Abantu bayabekhala ukuthi isinkwa, engxenye la i-government I don't know kumbe engxenye badinga ukuyitake okumbijana. Thina lapha isinkwa of course sisithenga nge-$1.75.
Yeah, kolong.
£1.75. So mina uyazi kuya kunzime, kuyangizimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Ube lesuku
lokho. Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uza ngeda abantu nje abanika imisebenzi.
Yeah,
nje la uhulumende andivele lama elections asanda kuphela. Ngaba banika nje chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, uhambe ecela izinto, uhambe usacela izinto.
Yeah, abaningi bamelele ukubona uzayinelisa.
Yeah, ama elections asanda kwedlula and uNovember kakho khatshana ukuthi nguye othethe umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto omnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu kuzeni eminyakeni ukuthi uphele sesiyafika ufoze kuNovember kodwa ama elections la asanda kuphela.
Yeah, nthemba balaleleke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu
umbono wakho. Zonke ziyadingwa.
Eh, kulungile.
Abaniki lokhu kuzeni government ichance ukuthi ilungiswe.
Ah, regatins kwethu nemomthereri vari panhari. Hello.
Hello, magadi enyu.
Tiri wadi tukutaura nani uye zvemuri kupi mukwasha?
Muri kutaura una mananda kuSouth Africa kuno kuJohannesburg.
Eh, taura yenyu tins.
Ndati nditange nokumukwasisa imi pamwe chete nemhuri yese yeZimbabwe vari kuZimbabwe.
Aiwa, tinokukwasisa.
Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kuedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab. Ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe varikuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemwoyo wakadaro. Kana vanhu vakakona kuva nepfungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive, nyika yedu ndine chivimbo chekuti tineimwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora. Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana zvo achazobudisa ndiyani.
Saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mumai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanichida kuedza kubudisa pfungwa yekuti vevendors association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma. Asi nguva imwe chete izve zvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, endizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwu hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemavendors association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzime avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzatsva takataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera, togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while least the government is trying on the other side. Dani kuti tingoramba tichiti government inoti ukudei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa, vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatete?
Ehe, munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
mombuti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay, I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home, more especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table. But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart. Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. But I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
that is
you.
My only
thank
request.
You so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye. sa.
Yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Hadebe yena ke ungukansela we Harare ekuwatsana. Ngasiyakwamukela kuhle.
Yebo, i-correction ngukansela eDivarasekwa.
eDivarasekwa. Ye, yona iDivarasekwa kungabe kule yedaba lwekholera lolu olukhulu okwedlula amaye amalokichi. Kumbe lina hayi lingcono.
iDivarasekwa kulensuwa sila daba lolu lwekholera.
Ye, belisathi?
Sila problem yekholera kulensuwa.
Ye, kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu du.
Right, i-threat wo ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathiyo na i-quick response or response time uma kungaduka amasuriji. Njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona. Abantu ababelungiselwe ukuthi bazezindlu ababahlale ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona. Njengalokho lathi njengomakhansela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasithula ngithatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabe edubukile ngensimbi zabo. Sometimes ngiyakwanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibobanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo.
Ye, umsebenzi omuhle kakhulu lowo. Kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini? Liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobo olungako akukho okunye likwenzayo?
Right, kudolobha lonke leHarare ikukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni. Kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings nakuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict yayo ukwenzela ukuthi sivule asingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza.
Ye, kulungile sizwile. Kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli.
All right.
Hello.
Hello.
Makadie nyisisi.
Chiripo makadie nyisisi mave.
Ai wathi wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi?
Ndinaitwa mire Marete ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai wathi pewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha okusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri. Vanoraramisa sei mhuri? Vanoda kubhadharira vana maschool fees. Wotarisira munhu akadaro anonzwisisa churudzii? Asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratasati dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi. Mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai. Ndakaendako ndakatadza kuinwa, hainwike. Iyo pachayo yakatochinja ruvara. Vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena. Vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha roclinwa. I think zvinhu zvese zvirwere zvikazvi zvinombodzikira kwanikowo treatment.
Mhm. Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe. Kanzura muripo here apo? Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo mikona.
Inzwai zviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye shwiro yake ndeyekuti dai paikwanisa kushandisika ipapa kuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council, are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu catch them young. Catch them young, inobata pakasiyana. Panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika chipatinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari. Ivo vanhu vanozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwe here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi so far takada mamiriro akaita zvinhuka. Munhu chouvira anochiwana kupi? Nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimare. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Asi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari, chikafu chinodiwa, kana chibhadhara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu.
Tatenda.
Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello. Hello, caller.
Hello.
Hey, taura yenyu tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaoma.
Taurai yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi tiri kuneta ndechekuti vanotidzingirira. Vachiti endai kwakati, sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutirete kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomanyisa vari panze ava vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvokutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvokutengesa ndeiyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasingokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, sekuti zvinokaona first day yatokana kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toilet dzirimo hadziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo, anongonzoenda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafiriziti, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matori nautsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana moda kuti mugadzirisirwe sei ikoko kuGokwe kwamuri?
Isu satimbokumbira kuti dei vati pavanhu pokutengesera saipapo sei zvikuru sei nenyaya yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama, tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wo ndozvamazwi avari kutaura ikoko?
Aiwa,
mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regaini musati maenda, pazuva muri kuita marii nebasa rekutengesa iri?
Mati,
pazuva kana muchinge matengesa zvamunotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchato tinengesa mazhanje nezvimwewo zvakango siyana siyana maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamwe unowanga wachingokwanisa semazuva apewa musingadzingiri kupamwe wanga wachikwanisa kuwana $20.
Aiwa pakanaka. Taurai.
Zvakaita inini handigari mutauni mukwekwesenda. Ndinogara zvangu kumusha pamareserva tokwira kombi tienda kusenda tonotengesa tichidzoka kumba.
Aiwa muve nezuva rakanaka mama.
Aiwa mazvita.
Bye-bye. We have another caller regaitende kwavari. Hello caller. Hello caller. Hello caller. I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsa Ngwahadebe of Tsivarasekwa is also gone, but ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga la kholera kunenganga ukuthi bancedisana njani nabanye lokuthi bayenzani njengecouncil.
Hello, muripo here caller?
Yes.
Ehe, munoitwani, muri kupi?
Yes, I'm Modesta Tarwinga and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta tinswi.
Ndi longo kufunda ndingonzo ndi kholera yazara ku Zimbabwe saka ndifumbo zvirikufamba sei.
Aiwa kholera iri kunzi yanyanya kutekeshera ku madhoroba uyezve pari zvino yakauraya vanhu vanokwana 50. Asi hurumende iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga. Nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi, ndo zviri kuitika.
Saka iri kuwanikwa kupi nekupi? Dzigove dziri nogara kumasvingo vari kuti haisati yasvika.
Kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko. Kunenzi kune makesis womamwe akaitika ikoko nekwaMutare. Nekubhulawayo, asi kubhulawayo harisati yauraya zvayo munhu, asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare.
Hatifani chiri kuchinja here?
Motoramba muchiteerera ipo pano, regai timbotora vamwe sisi, rambai muchiteerera ndo patichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much, bye-bye. Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo, kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasitshayela ucingo ungene kuhlelo la usikhulume ngodaba lolu olwekholera. Siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho, kodwa kuningi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke. Uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho? Uthini ngamanzi atshona ekhona yini ezimpompini? Njalo izitichi lezo ezamasuweji azidubuki yini? Njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani? Njalo wonke khona okuliyakuthola yini? Sikhangele njalo ukuthi le ntengo yempahla iyakhuphuka. Abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki, intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamuhla nxa siyiqathanisa iyehlukene kakhulu. Njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani, njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo, njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolu lube nganeno, usitshayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekholera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50, asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me, ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe. Tichaedza kukubatai kuti mutipo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko irori rekholera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview, vachienda kunopa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi. Uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo. Saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupi nda muchirongwa chedu. Regaitende tiri kunzwa kuti pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavilas.
Makadiko, tiri kutaura naniko?
Nama bangko, nama kadi, ntondense.
Ah, ngi fine, fine, ngi bo.
Muripo zenyu.
Tiripo zangu, makadi iko kumwe kupi.
Nkandeyile, ntondendala, mpazi kanko, mo.
Ebo, kuluma usanda kile lo. Mina, mina ngia doba doba.
Vani nivitele, vitala, neukurumiza.
Okay, taurayitinzwe, modzozo kuendesa ikuna asta uko.
I was telling you that is all the technology. I got put out that air. In a gold, Gubano.
Okay,
the other rules is not as a hypopera. Let's come the other Kanganis of Garisavan. If you want to get us, if you have a reservation to Ravan Marizeva, but you are a Gravachungan
town.
In a gold, yes.
I want my shirt.
I want to run at Yarasi, but run over on it. They can't even report at Wasabani Wangana.
Okay, ayi wapaka naka wangkomu.
Mchini, mazwara kune mchini, the one mchini chacha unoko na wita from Plumpy to Harare. Mchini mantu ni wachera wafura ubla. Uriega, uchizi, zisira jeja, uchisa se, wani wastera mashure, wachisi, wachifushira mapaiti, e plastiki, no connector from those pumps, zino doza mvura, yoenda straight kwa wano supply wano. Wosi ya nendezo waka wanda izi, wachinda, Both Sagamari Wombe of the Chacha Waitizos. As you prepare, when Bawandi is a warari, it's overpopulated.
I want Mashuko Kanaka Chacha.
Bakakangan, Bakakansa Bakurwe, Chacha, Ronga Kanganita, Nonga, Nonanguay, Vanana Suguri, Nonisaku Kadra, Vanana Chombo. Shall find my stand, warari. Why they can't build the complex? Wanana Murewa, Wanana, the Motten complex, what suppliers, the new Coco, and Wana Manu. Aku nak kalau teropu, ya kau aku ane Zimbabwe. Ile test kita unyunzi, ya kau aku iwa sama kompleksi guys sama mashopi mall, kuti standegi legana. Iwe ma belas, no guna kusa flyer. Numbi tako, no fago Amerika. Distance aku ustewa nevan. Ungani zawa nungembeva. One place, zinengozi.
Aiwa ichokadi.
Chero ma soldier, chero ma police, chero ani mes, chero ani chato fati spera. Nezozo, nevan uva sinafungo. Basi chinje ifungwa zedu titeza. Zine msoro tida nane. Sezwa, kiosa nko maitara uti. Itai seba na levu muda nane.
Aiwa, mashuku wakanaka iwa iwa mkuu. Mwaka
kia ula katiki, kwa saa ziti zaba na aba. Mwaka ziti sema alibacha kushupa imangwana. Aiwa. Mwaka chupiga, marisha pera, zese zio pera.
Aiwa, tino kutenda iwa mkuu. Mwaka
pera, maraguna, zese ziti. Aba kumbile neukurumiza, aba chinje dati. Ese malaini mvura ya baba chinje. Baise new lines. Zinotoza mvura ya kachena. Asimbo pera hizo.
Ayu watino kutenda iwa nkomo muvenezu wa rakanaka.
Yeo cha iluva kuwanu vese baka gara. Uka utarisa kumbu. Kwese kona na mbuzi kwa. Kwese. Inzu mazanza kachengeta. Shifita harare. Shifita makampani. Chita se. Baka ngore gara. Pivosu vaiso kama kampeni. Vashiti garai. Karai, kusina kana maplani. Zine ngozi zozo mavilasi. Zine ngozi gombe. Kero yuwe wangwako, yuweza vanu uchungo wakazira paya. Karisa payati bako. Tengo zataita papa uchinzi. Zine marocha 100 payati. Toilet wani. Zine ngozi mavilasi.
Ayu watu notenda cha iso wankomo muvenezu warakanaka. Mr. Nkomo there is very, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile.
Ende tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi cheWomen's Round Table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vasamewo wadzai vambouya tikatendotendazve avo vanga varipo se vanotitezera paFacebook pamapage edu tese VOA Shona VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.